Mulchirongwa chedu, chemu manzi, nasi itine urukuro ni muimbi Great Man, uyo ane kambo kacha karikuneta. Mkoma Great Man tikuona vakawanda vari kutambira zvakanyanya kambukenyi kamaka rova na Matthias Berako kanonzi kuita kwamwari.
Ndinangoti kamboka kanzi kuita kwamwari ndakabatana na Matthias mbere nkari kutambirwa zvakanyanya ndedzidzo yeZimbabwe rurimi rwemuZimbabwe kusanganisira nerurikonze kweZimbabwe kusanganisira nevariko kuamerica kwamandibatamuri ndinangoti is more of a continuous kubva pandakaita that stake nasulumani chimbedzura inzi pandakazvarwa and now I was trying to explain kuti kuita kwamwari kusimudza munhu kubva pasi paangari vachimuisa pachitanho chimwe chepadenga saka is more of a continuous kumva panapa ndakazvarwa.
Tiri kuona kuti kambo aka kanenge kato ne video iri kutambirwawo sei iyoyo?
Ndinangoti video iri ndo yakaita kuti kanyanya kutambirwa zvakanyanya nekudawo kuti ndakakazivisa pamwe chete nevideo. Video racho riri kufadzwa nevanhu zvakanyanya uye ividhio randakashanda zvakanyanya kuti ribudewo zvino advertisa vatekiri vangu mhuri yangu yegreat generation family.
Tichitarisawo ipo pakutsikisa kwamuri kuita nziyo uku iro gore rino ra2020 pane zvimwe here zviri mugapumu?
Ya, gore ra2020 ndiri kutarisira kubudisa album ndinangoti ndoda ndichatanga kunyatsobudisa album mushure mekunge ndatanga kuzivikanwa ndichange ndichinzi chirema chinorema saka ndo album randiri kuzoshanda kutaura kuno.
Rinenge riine nziyo nganiri?
Sofa handisati ndanyatsokuziva ndoda kuti ndiri kubhalansisa kuona kuti zvingadzise dziri zvangani asi ndichange ndichitangirawo hadzo sa10 kukwira.
Padamba refiri munenge muine vamwe vaimbi here uye ndeanani?
Ya, ndiri kutaisira kuzobatana nevamwe vaimbi vakaita sa Mambo Dzuterere, vakaita sa Fachiera, saka ndichaona maconfirmation navachange vandipa kuti ndichaita nani, but iva varitiwo ndevanhu vandakaisa pachanjeti yangu, ndevanhu vandakaapplya for the collaboration.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Mukoma Great Man nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai nekutibata.
Kunyangwe vaitoreka
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Tongai Great Man Gwaze na kokambo featuring Matthias Mere.